Vanzivizo, vanhu vakati nominata from Manicaland, havasi 15, havasi pavoters roll. Zvikanzi vemashonaland east is practically vazongoti about 75% yevanhu vandinominata havasi pavoters roll. But vanhu vese vakati nominata vane mavota registration slip. Vekumurewa vekumashonaland east vakandinominata. The same list yashandiswa kumurewa west vanga vari 15 candidates yedu ikapinda paballot. But kwaku Harare vanzi havasi 15. Same applies vemashonaland central candidate yedu yapinda paballot. Same list yerambwa kuHarare. Ndozvaitika. Charambwa nekuti voters roll is in shambles and is being used to reject macandidates anga aine everything who had met my requirements. Unfortunately, they use the voters roll which is in shambles to reject us.
Saka muri kuronga kuita sei?
Tichaenda kuzek marepresentatives emaprovince aya ane vanhu varambwa vaine mavota registration slip vachitaura kuti here is evidence yekuti vanhu vari pamanomination papers vari registered. Kana zek yaramba kuteerera kuti isusu tiri kuti voters system yavo iri flawed, system yavo haisi kugona kuita zvinoita kuti mavoters registration slips aurira zviri musystem mavo, kana varamba tena kumakoro.